ndinofunga kuti kana vachiita is running vachitarisa kuti maprocesses kana kuti zvinofanira kunge zvichiitika muZimbabwe zvisataenda kusarudzo uyezve zviri muchibvumirano chematongerwo enyika cheGPA zvaitwa here. Ende sokuziva kwamunoita imimi, nyaya yebumbiro remutemo ndeimwe yenyaya yakakosha yanga yakabvumiranwa ende yanga ichitarisirwa nepasi rose kuti Zimbabwe ikange ichinge yanyora bumbiro remutemo idzva yochizopinda musarudzo yakajeka. Aiwa, panenge pasina chikonzero chokuti vaya vakanyorwa pamasanctions kana kuti vasingabvumidzwe kufamba kuenda kudzimwe nyika varambe vachirambidzwa, vanotozopedzisira vonyara nokuti ivo kana vachitaura vanenge vachiti takaiswa pamasanctions ivayo because takatora minda. Asi kuona kwatiudza ndeko kuti hakuna minda yadzoserwa kuvarungu, asi kuti vaona kuti mapolitical processes ari kuitika muZimbabwe ari kuratidza kuti pangangova nekutonga kune jekerere kana pangangova nehurumende yakanaka inobuda musarudzo. But tinoda kukurumbidza kutaurwa ndechekuti hatisati tasvika semhuri yeZimbabwe zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitika, kunyanyanyanya quality yesarudzo yatakuzopinda mairi. Maonera andinoita ndo inofanira kunge ichitemena kuti taakuzofambira mberi here senyika kana ticharamba takangomira paya patanga takamira.
Tinoona kuti kune mamwe mapato akaita seMDC ari kuti ngakutange kwavandudzwa nyaya yekuburitswa kwenhau pamwe chete nenyaya dzemauto. Izvi hazvisati zvaitwa asi nyika dzekunze dzaakukurudzira kuti zvinhu zvinenge zviri kunaka muZimbabwe. Munoti
dambudziko rataita jonga nderekuti because Zimbabwe inyika yekuti for a long time tumaramba mine mhiri zhonga nekurohwa nekumbunyikidzwa kwevanhu. Vepasi rose vaakutarisa Zimbabwe voti vakaona pasina kurohwa kwevanhu kana kuti pasina kumbunyikidzwa kwakanyanya kwekuti nhasi kwasungwa mutungamiriri uyu nezvimwe zvakadaro votofunga kuti saka Zimbabwe yanaka. Iroro ritori dambudziko ratinaro semaZimbabweans because pasi rose kana kuti international community yaakutarisa Zimbabwe kuti pakangoshayika violence tine dambudziko rekuti sarudzo iyoyo inogona kunzi isarudzo kwayo, isarudzo yakakwana yaburitsa hurumende inodiwa nevanhu. But chokwadi chaicho ndechekuti pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitika.